Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu chikumi 7 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. RBZ inoti mari yekunze yave kutengeswa kumabhanga nemutengo unenge uripo pazuva iroro.
Varayiridzi tiri kuti vari kukwanisa vari kuenda kumabasa, vakaomerwawo ndo vari kuti vamwe vari kuenda, vamwe havasi kuenda, bati zvinhu zvakaoma. Minista Mavhima tiri kutaurana navo.
Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reZimbabwe National Educators Union, ZINEL, rinoti dzimwe nhengo dzaro hadzisi kukwanisa kuenda kumabasa nekushaya mari dzekufambisa.
Nyaya yekudzi kune vashandi vehurumende vasiri kuenda kubasa inyaya itori itsva kwandiri. Ripoti dzatiri kuwana ndedzekuti vanhu vari kuenda kubasa.
Asi gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vanoti sehurumende havana ruzivo rwekuti kune vashandi vasiri kuenda kumabasa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuWashington DC. Banga guru reReserve Bank of Zimbabwe rakazivisa nezuro kuti kutanga nhasi mari yekunze ichange yave kutengeswa kumabhanga nemutengo unenge uripo musi iwoyo. Hurumende yange ichiedza kudzika mutengo wedhora rekuAmerica kuburikidza neReserve Bank of Zimbabwe Foreign Currency Exchange, asi kushaya simba zvakanyanya kwedhora remunyika papo kuti zvinhu zvikwire mitengo, uko kwave kunzi nenyanzvi kwamanikidza RBZ kutora dano iri. Banga iri radududzawo padano raro rekuti vemakambani vashandise mari dzavo dzekunze dzinenge dziri mumabhanga mukati memwedzi mitatu chete. Vemba kambani vange vachinyunyuta zvikuru nenyaya iyi. Rimwe sangano rinomiririra varayiridzi reZimbabwe National Educators Union, ZINEL, rinoti dzimwe nhengo dzaro hadzisi kukwanisa kuenda kumabasa nechikonzero chekuti hadzina mari dzekufambisa. Munyori wesangano iri vaCharles Chinosengwa vanoti varayiridzi sevashandi vose vehurumende vari kutambura zvakanyanya zvekuti vari kukurudzira kuti hurumende igadzirise zvichemo zvevashandi vayo nekukasika sezvayakavimbisa. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navachinosengwa nezvenyaya iyi.
Vakandimiri semunyori musangano reZimbabwe National Educators Union, varayiridzi tiri kuti vari kukwanisa vari kuenda kumabasa, vakaomerwawo ndo vari kuti vamwe vari kuenda, vamwe havasi kuenda, bati zvinhu zvakaoma. Vakandimire Minista Mavhima tiri kutaurana navo. Vari kuti vane zvavari kugadzirisa kuti musangano unozova unozoti confederation yedu ichasangana navo, vari kuvimbisa kuti pane zvavari kuita. Zvatingati muchirungu hatikwanisi kuita preempt, but tichitarisa patasvika izvezvi sevarayiridzi tiri kufara kuti minister vari kuona kuti varayiridzi zvinhu zvakavaomera zvikuru kwazvo, angoti vashandi vese hurumende zvakavaomera. So vane zvavari kumhanyamhanya zvatisingakwanisi kuti tiite preempt zvisati zvaibva, asi chokwadi ndechekuti zvinhu zvakaomera vashandi. Asi toda kutendawo kuti minista vari kumhanyamhanya kuti vagadzirise tisangane as a matter of urgency.
Saka munotarisira kusangana riini?
Tiri kuenda kuhurumende. Vari kuratidza kuti vari kunzwisisa, vari kuonawo kuoma kwaita upenyu hwevashandi vehurumende. So tinongoramba tichivimba kuti nekukasika tichasangana toonesana togadzirisa pese pangadai pari kunetsa, kuti vashandi vehurumende, vashandiwo vakafara, vakwanise kuendesa vana kuzvikoro, vakwanise kurarama upenyu uri nani.
Takanzwa ya hurumende ichizivisa kuti haina mari yekuti inge ichikupai kana kuzivisa zvamuri kuda. Munotarisira kuti zvichemo zvenyu zvichasadziswa. Iyo yakatozivisa kare kuti haina mari.
Chishuwa chedu sevarairidze tiri kufunga kuti minister sekuvimbisa kwavakaita vachazadzisa zvavakativimbisa kuti vari kugadzirisa zvichemo zvedu.
Ndezvipi zvimwe zvamungati dai maitirwa nehurumende kuti ikurerutsirei pabasa renyu?
Vanga vagadzirisawo kubusiness kuti vane business vari kungoita zvavanoda vachiregerwa vachiita zvavanoda zvinova zvataafekta zvikuru kwazvo kuti mari yedu iri kuramba ichirohwa neinflation zvakanyanya vemabhizinesi vachingokwidza pavanenge vangofungira vachiita zvavanoda kuti hurumende dei yanga yapagadzirisa ipapo vanhu vemabhizinesi tagarawo pasi tawirirana kuti way forward toita sei.
Nhengo dzenyu dzisiri kukwanisa kuenda kumabasa dzakawanda zvakadi vachinosengwa?
Vakandimire tingaisa pa50% kuti vamwe vanoenda nhasi mangwana wo kana awana mari woenda kubasa. Saka papercentage panongoti tinetsei nekutiwo vamwewo vanenge vachitiwo vakawana mari nhasi voenda vamwe vakawanawo mari mangwana voenda zvimwenda zvakadaro. Saka panonetsa kuti uite percentage yekuti ungazoti nhasi vaenda vangani, but chokwadi ndechekuti zvinhu zviri kuoma. Bize zvinhu zvakaoma. Saka regai timbomira tione kuti minister zvavari kutivimbisa kuti vari kuzama kuti vagadzirise zvichange zvakamira sei.
Avo vanga vari munyori wesangano reZimbabwe National Educators Union ZINEU vaCharles Chinosengwa vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Jonga abatawo gurukota rezvevashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavima. Avo vanoti sehurumende havana ruzivo rwekuti kune vashandi vasiri kuenda kumabasa. Ngatinzwei vachitsanangura.
Vakandemiri, nyaya yekudzi kune vashandi vehurumende vasiri kuenda kubasa inyaya itori itsva kwadiri. Ripoti dzatiri kuwana ndedzekuti vanhu vari kuenda kubasa.
Makavimbisa mazuva apera kuti muchaita musangano weNational Joint Negotiating Council wechimbi-chimbi kugadzirisa matambudziko evashandi vehurumende. Ungatarisirwa zvariini musangano uyu?
Nyaya yeNGA CEO takangomirira kuti consultation ipere muhurumende. Ndakanga ndati tinotarisira kuti kusati kwapera mavhiki maviri tinenge takwanisa kuti NJNC imite. Saka hakusati kwapera mavhiki maviri pane consultation inofanira kuitika muhurumende. Kana iyo yangoitika team rehurumende rinenge rave nezvinokwanisika kuti hurumende iitire vashandi vochinogara pasi neteam inobva kuvashandi kuti vanegoshiete vagozobuda nezvinozoita kuti vaimplimente zvakanangana nekuwedzerwa kwemari dzinotambirwa nevashandi.
Gurukota rezvevashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavima vange vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mukuru werimwe sangano rinorwira kodzero dzevanotengesa mumigwagwa, Revenders Initiative for Social and Economic Transformation, VSET, vaSamuel Wadzai, vanoti sangano ravo rave nemahofisi kuNamibia uye rine urongwa hwekuvhura mamwe kune dzimwe nyika dzichiri kuchamhembe kweAfrica kuti ribatsire zvizvarwa zveZimbabwe zvinotengesera munyika idzi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 navaWadzai pamusoro penyaya iyi.
Chinangwa cheVSET Namibia chapter ndechekukurudzira nokusimbisa mabasa vanozvibatira nemaoko atingati informal economy workers. Chinangwa chedu seVSET is kuti tikure tonge tichiwanikwa munenzi nyika dzose dzemusouthern Africa. Izvezvi nemamiriro akaita maeconomies musouthern Africa, vanhu vazhinji kushanganisira vechidiki, madzimai nevanorarama neurema vari kushanda muinformal sector. But hapana platform, tinoziva kuti kune maorganizations akawanda akawanda akadaro, asi hapana yatingati movement yemuregion. Saka VSET machapters ese atiri kutanga aya ndeyekuti tikwanise kunge tine movement yema informal economy workers muSouthern Africa region.
Inyika zipi dzimwe dzamuri kutarisa kuparura chirongwa chenyu ichi?
Urongwa wedu kana ukafamba mamiriro zvakaita izvezvi, tiri kutarisira kuti tinge tava nema visit chapters tange dziparura kuKingdom of Eswatini kana kuti kunozikamara kunzi kuSwaziland, kuSouth Africa, kuZambia nekuBotswana. Isu tiri kuzotarisira kuti patisati pedza gore iro rino ratiriri tinenge taparura munzvimbo dzose idzodzo.
Uchange muri kubatsira sei vanoita zvekutengesa mumigwagwa munyika idzodzo?
Chinangwa chiri chokuti tinge tichikwanisa kutaura nezwi rimwe chete sevanhu vari muinformal economy. Tinoona matambudziko atinosangana nawo akangofanana pamabhodha apo, mitemo iri munyika dzese idzodzi. Tiri kuona kuti dziri kukanganisa mashandiro emainformal economy workers. But tisu takawanda ndoo zviri kuti pararamo. Saka machapter ese atiri kuvhura iwaya seviset ndekukurudzira kuti tinge tichishanda mune zvakanaka, tibvise nyaya dzenyu yokurovana violence yatinoona zezenophobia dzinoitika tichidzingirirana pachedu sevashandi. Toda kuti tigadzirise kuburukidza nemachapter iwayo, tabudisa taumba movement yeinformal economy muregion.
Mukuru werimwe sangano rinorwira kodzero dzevanotengesa mumigwagwa, Revenders Initiative for Social and Economic Transformation, VISET, vaSamuel Wadzai, vange vari parunare naMavlas Mhlanganyauye weStudio 7. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change, vaNelson Chamisa, nezuro vakaita musangano nemumiriri weAustralia muZimbabwe, Amai Minoli Pereira, vakataura nyaya dzinosanganisira dzesarudzo uye kudzoka kweZimbabwe mugungano reCommonwealth. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu abata mutevedzeri wemutauriri webato reCitizens Coalition for Change, vaAustralus Siziva.
Maita basa, President Nelson Chamisa wasangana na ambasada weAustralia, ambasada Minoli Pereira.
Vanga vachikurukura nyaya dzichaizvo vaSiziva munga jekesa ipapo.
Vanga vachikurukura nechimiro cheZimbabwe nechimiro yenyika nerelationship yatinayo seZimbabwe neAustralia. Munoziziva kuti tine ukama hatinawo neAustralian people. Saka vanga vachimugamuchira saambasada munyowana uya muZimbabwe, vachikurukura mamirano nemagadziriro enyika yeZimbabwe kuenda kusarudzo.
Zvii chaizvo zvavanga vachikurukura navo panyaya dzesarudzo?
Munoziva kuti tine mablueprints edu nemaprograms edu indai nezvinhu zvatinotarisira kumaelections nemaprogramu edu, magadziriro edu, chimiro che the pre-election environment muZimbabwe, uye vakurukura nyaya yekujoina kwatiri kuita Commonwealth.
Seizvozvo zvakakosha.
Munoziva kuti position yedu yekugadzirisa ukama hwedu not only in Australia but nedzimwe nyika muno muAfrica and the global south nedzimwewo nyika dzakasiyana-siyana pasi rese, vakurukura chimiro chenyaya dzemareforms anofanira kuti agadzirire taakuenda pasarudzo. Maonero edu separty, maonero emukuru wenyika vaChamisa, nekuti kana tapinda ndezvipi zvatinofanira kugadzirisa nezvavanofanira kutarisira muhurumende itsva yavaChamisa, ndozvimwe zvatakurukura kuti tigadzirise ukama hwedu nenyika dzakasiyana including Australia.
Mutevedzeri wemutauriri webato reCitizens Coalition for Change, vaAustralus Siziva, vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, vanoona nezvekudyidzana kweZimbabwe nedzimwe nyika munyaya dzemabhizimisi kumuzinda weZimbabwe uri muWashington DC, vaJona Mushai, vanoti vari kuronga kuita musangano mukuru uchange uri padande mutande mwedzi uno wekubatanidza vanoita mabhizimusi vemuAmerica nevekumusha. Katinzwei hurukuro yavaita naMavelous Mhlanganyauye weStudio 7 nezvenyaya iyi.
Kuno kuAtlanta tanga tafambira yatinoti business forum, kunova gungano ratanga tichiparura nevanhu vanogara muno nevamwe vese vari muno muAmerica nenyaya dzezveatinoti ma-investment opportunities muZimbabwe. Saka ndingati musangano uyu wafamba zvakanaka chaizvo, nokuti vanhu vakwanisa kuuya vachinzwa tangati chinyaya kutaura kuti kana vachida kuti vauye kuZimbabwe isu seembassy tinokwanisa kuvabatsira kuti vanofamba sei togadzira mapepa avo kuti paanozosvika patinozomaisa kuZimbabwe tinoita nyore kuti vakwanise kukurumidza kuti mainvestment avadi akwanise kutanga kuti aite atange kuimplementa
mukati nemii matambirwa sei nyanya nezvizvarwa zvemuno muamerica vari kuda kuita mabhizinesi kuZimbabwe
ndingati vanhu vatinoshanda navo zuva nezuva saka kuuya kwataita uku kwatibatsira kuti tikwanise kushambadza nezvemabhizinesi maopportunities ari kuZimbabwe gungano rakakura kudarika zvatinogara tichiita nokuti kana maona vanhu vese vange vari pano apa vanhu vanoratidza kuti vanoda kuziva kuti kunei chokuita kuZimbabwe saka isusu taatichivaudza izvozvo kuti no kuZimbabwe kunyanya-nyanya ikonomi yedu iri kufamba zvakanaka tiri kuda kuti vanhu vauye vabatsire kusimudzira ikonomi iyoyi mukatarisa mafigures mamwe ndaa ndichivapa nenyaya yatinoti yediaspora remittance mari inobva kuno kuamerica ichiinda kumusha ari maremittance imari yakawanda chaizvo saka tatichivakurudzira kuti ngavachiunganidza mari idzodzo semaitira vari kuita izvozvi vopamhidzira so that mari iyi kana ikange yaungana kuvanhu vakasiyana siyana vanokwanisa kuita zvinhu zvine impact yatingati impact muikonomi yedu yekuZimbabwe
mataura zvakare kuti mune urongwa hwekuita webinar uyezve urongwa hwekuita trade and investment conference mungatipo urongwa uhwu
webinar yatiri kuda kuita iyi tiri kuda kuti tikwanise kusanganisa vanhu makambani edu ari kuZimbabwe vanotengesa zvinhu zvakasiyana siyana tiuda kuti tivasanganise nevanhu vatinoti maimporters vanotenga kuZimbabwe zvichitibatsira kuti tikwanise kushambadza zvatinokwanisa zvatinogadzira isusu kuZimbabwe kuti zvikwanise kuti zvitengwe nevanhu vakawanda chaizvo muno muamerica saka iyi tingaiti muchirungu tiuda kuita matchmaking patinoda kusanganisa maexporters kuZimbabwe namaimporters vemuno and ndinonzwa kufara kuti chirongwa ichi chatambirwa nevakawanda chaizvo
avo vange vari vanoona nezvekudyidzana munyaya dzemabhizimusi kweZimbabwe nedzimwe nyika kumuzinda weZimbabwe uri muWashington DC vaJona Mushai vachitaura naMavelas Muhlanganya uye vari kuAtlanta muGeorgia muno muAmerica. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Pepa nawo reHerald rine nyaya yekuti dare remakurukota rati dzimba dzekuNew Lines kumbare dzipwanywe pashandiswe mari yebudiriro yekuguta reHarare kana kuti devolution kuvaka dzimba dzemudurikidzanwa kana kuti maflats. Izvi zvakaziviswa nevakafanobata chigaro chegurukota nezvekuburiswa kwemashoko vaJenfan Muswere. Bepanaure Chronicle rine nyaya yekuti guta reBulawayo rave nemunhu wekutanga abatwa nechirwere chekolera icho chiri kupararira munyika yose. Akabatwa nechirwere ichi mwana wechikoro wepamuzilikazi High School. Kubva zvatanga kupararira chirwere ichi musi wa12 kukadzi, Bulawayo ndiro dunhu range risina munhu abatwa nechirwere ichi. Bepanaure Zim Live rine nyaya yekuti dare repamusorosoro reSupreme Court ratanga kutambira nekuzonzwa chikumbiro chegurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi nemuchuchisi mukuru wehurumende chekuti mutongo wedare repamusoro reHigh Court rekuti vanofanira kunyora mitemo inofanira kutevedzerwa nemutevedzeri wemutungamiri wehurumende kumbosendekwa parutivi. Izvi zvinotevera kuenda kudare kwerimwe gweta vanyasha Chiramba vachiti vanofanira kunge paine mitemo yakajeka yezvinotarisirwa kumakurukota ehurumende zvichitevera kuzomanikidzwa kusiya mabasa kwemumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi vaipomerwa mhosva dzekuita zvepabonde nemadzimai akasiyana-siyana. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Uh, Kazimbe rewa shamarari wose vanu pa Studio 7 ni wose wa tereri wose wa Studio 7 ai ndino shamisika wone wa nunzi wa nunzi tiba tunga wa tunga miri wa zanu PF wa shama mromu ya wa shitaurodi mnanga kwa anuita ma project in Zimbabwe ema damu cheti ndo atuno kwa kwa kubafa mnanga kwa chigara pa chigara ma project haka nunza ita madamu madamu nezuborani tuwa zingarara mise nyike rezo kukwe sara wajita ma project ema damu iso sisa dumbo di madema wanita ma project watine inao tulauti nyika ifambisha kanaka maputu wa varwe mabasa wani kwa wanwezi warara mazaka naka semarara mira wano itaiu sewa jisama muro mwakuta urazunuzi wajurumbi za munasi chisina za anu itamu upenyo wano mnyika hawa nungawa sadaru wanweza npifu shua gawanya tisisata
Studio 7 mamuka sechu aiwa izvaro kwa Zimbabwe musachemeba izvo zvapana asiri kuzviona ba kuti zvinhu zvakwa masemunyika munhu wese ari kuzviona kuti zvinhu zvakwa masemunyika chero iwo vamunangagwa wacho ari kuzviona kuti zvinhu zvakwa masemunyika asi kungoti sababa hapana baba wangangosiye mushoba kungosiya semunhu mukuru anongozamawo kumira mira asi iwo pachavo vari kutozviona kuti izvo zvinhu zvakaoma saka kuvana veZimbabwe ndinoti aiwa ngatiendei kumusoro 23 August nogadzirisa nyika yedu nyika yedu toigadzirisa sei toigadzirisa nevhoti yedu vhoti yedu ndokugadzira kwedu nyika yedu hona izvinhu zvakaoma sei munyika
makadiko vana veZimbabwe vese kana paino vana baba vana mai vana sisi vana mukoma vanoti hanzi kuvhota hakuna basa musazvinhu pei munova muri kutopa advantage kubato riri kutonga kuti rikwanise kuriga zvakanaka maelekezo saka imimi dai mwai makaona zvakaitika muna 2000 kuti chii chakaitika vanhu vakanga vavhota neuwandu hwavo vanhu vavakatotadza kuriga asi vakazongouya nestrategy yekuti hanzi hapana akawana pesendeji inoita kuti avaite purezidendi pati wakanga waro ende mugabe panguva iya akada kuenda kuijipt kwakuine musangano uko akatotaurirwa kuti shamwari ende unogadzirisa nyaya yako uko ndopawakazouya paya vakati ngatiiti government of national unity wakanga warohwa tokuti vanhu vanga vavhota neuwandu hwavo kana vanhu mukavhota neuwandu hapana rigini inoitika kana hapana takatodzidza paya pa 2008 saka imimi kana muchiti hanzi hamusi kuda kuvhota chichi nekuti takabvira kudhara zanu pf inoriga kana muri washoma asi kana makawanda mukavhota makawanda hapana rigini inoitika ndotenda hangu
MDC ndizvo kwete kunyeperwa kuti kwai vanhu munyika vari kuba vari kuita zvemutoriro nekuda kwokuti vari kushayiwa mabasa muchinyeperwa nevanhu vetriplec kuamerica ndoo kunotogadzirwa mitoriro yacho asi kune mabasa ikoko kuamerica kune mabasa asi ndo kunobhavhawo kuti dziriko saka haisi nyaya yekuti inyaya yekuti vanhu vari kushayiwa mabasa asi kuti inyaya yokuti munhu kana riri benzi ibenzi chete munhu unodzidzisiwa asahanzwi kana munhu ibenzi pamba penyu mukaita nzara ini ndiani akamboti pamba panenyu maita nzara moti vana vangu indai mudoba ivono munongotaura kuti muzimbabwe mune zvara vakuru vati venyu vetriplec vanoti muzimbabwe mune zvara asi handaumbonzwa vachitaura kuti vana vavo vandoba saka imimi wai muchizoda kunyeperwa munyika muno kuti panzi vanhu vanoba nekuda kwokuti vanhu vane zvara kana kuti vane nhamo kana kuti hamuna mabasa hakuna zvinhu zvakadaro musanyeperwa nevanhu vakaita saivavo izvi ndo dzinenge dzichinzi nhema vanhu changamukai musangoti nokuti zvinhu zvataurwa kungoteerera zvataurwa imboshandisawo dzako pfungwa it doesn't make any sense please be careful guys ndichazodemba zvakanyanya kudarika zvamuri kudemba izvii thank you very much
pastudio 7 pastudio 7 hama dzangu munoonawo here muono wandiri kuona kunyanya vezanu pf mechiongororawo mechizinzvera kuona kuti munangagwa afumuka kudarika mugabe munangagwa afumuka zvakanyanya kudarika mugabe uyezve munangagwa asiratidzo uipi hwake kudarika vamwe mapurezidendi kunyange epasi rino mamwe acho haatosviki paunhu huna munangagwa munangagwa washata mubvoterei henyu asi tarisei kuri kinde nyika
mangwanani mangwanani ndinotaura naaustin mutekwatekwa muchandiregerera panapa ndaida kutaura nerudzi rekwangu richichangana vakuudza hama dzangu dzekwachidonga uko aivhoteleni eshanduko aivhoteleni triplec ikara rekuvhotela zano zano ihlupekisile kale nyamutlaila kuteka nemasimu ahina hamusivoni zvilo zvezvo Yamuza bala kumavoti ve ai ai hina inga hiki. Hila kumtegla masimu kuriko waka wula wula mnanga wuku. Hila kuteka masimu hizi madusirini. Yamuza kubula kumavoti afikeri. Hava asulai kusivula wula sesu. So, hinga angusu uchi kuzwana. Ajijeni party wana sinyu wani. Kesili.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei ne Studio 7 isu hatina kwa takarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp namba dzinoti +12024650318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika munyika. Tinokukurudzirai kuti mazwi enyu asarebesa kuitira kuti vakawanda vawanewo mukana wekuburitswa pamepo. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vaimbova governor wedunhu reNew Jersey muAmerica vaChris Christie nezuro vakazivisa zviri pamutemo kuti vari kuzopinda musarudzo dzemaprimary dzebato ravo remaRepublicans. Vakambokwikwidza musarudzo dzemaprimary muna 2016 vakakundwa navaTrump. Governor Christie vari kutarisirwa kukwikwidzana zvakasimba nevamwe vakatozivisa kuti vari kupinda musarudzo kusanganisira vaimbova mutungamiri wenyika vaTrump, governor weFlorida vaDeSantis, Amai Haley vaRyan Bentley nevamwe vakawanda. Kuzivisa zviri pamutemo kuchaitwawo mangwana kunonzi vaJoe Biden nevemamwe mapato emaDemocrats vachange vachitarisisa vamwe vari kudawo kupinda musarudzo idzi. Dzichaitwa munambudzi gore rinouya. Mukuzeya nyaya iyi tabata muongorori wezvematongerwo enyika akarerekera kubato reTriple C vaTimu Muringai kuti tinzwewo maonero avo.
Ndiri kuona vaChris Christie vari kupinda vanewo kumira kwavanoona kuti pamwe vangangosevawo nenyama pasarudzo iyi yeupresidenti weAmerica vachifamba nenzou yavo yeRepublican Party. Nyaya iripo ndeyekuti tinoziva kuti vaChris Christie vakanga varivo speech writer wavaTrump muna 2016 apo pavanga vamboendawo futi vakazama kuva representative yeRepublican Party asi vakaona chitima chava Trump chichifamba chisingadzokere kumashure.
Chamungati chiri kuvapa simba rekuti vanogona kukunda rwendo runo chii?
Nyaya iripo yava Christie ndeyekuti sezvo vanga vari governor weNew Jersey vanga vakatungamira state yanga iri yemaDemocrats kana kuti ndeyemaDemocrats muziviri watinoita. Ivo seRepublican vakakwanisa kupiwa mavote nevanhu vatinoziva kuti havasupporti Democratic Party kana Republican Party maIndependence. Varivo vari the important decider nekuti tinoziva kuti kana uchida kuwa president wenyika, kana governor we state, kana ma down ballot races, tinoziva kuti ma independence ndo mazhinji anowanzo decide the race akadaro.
Pane mamwe mazitawo makuru ari kutaurwawo ipapa apa pane vari kuda kukwikwidza vane mukana wakadini?
VaChris Christie panenge vachikompita nana Nikki Haley nana Tim Scott nana Mike Pence vanga vari vice president wenyika kunenge kusina kumira zvinyore ba, asi tinoziva kuti vaTrump pari zvino ndo vachiri pamberi. Tikata nezvema points last time poll yanga ichitaura iyo kuti vanga vari pamberi ne 20 points pamberi pa governor DeSantis. Saka kupinda kwavaita uku kwakuunzawo mamwe maRepublican asingadi zvanga zvichiitwa navaTrump.
Titarisewo makwikwi aripo iwaya, muri kuona mujaho iwoyu uchizopera sei?
Pari zvino nemaonero angu kuona kuti Republican Party iyi nesarudzo yavo inenge ichanakidza kwazvo nokuti vese vanga vakatenderedza vaTrump neshamari dzavo kunze kwava meya anga aripo uyu ndakanga nazita rake havasi kumusupporta this time around. Saka inenge iri free and fair for all race, uye tichaona kunge Republican Party ichachuza munhu ainenge ichifunga kuti vachakwikwidza navaBiden.
Muongorori weze matongeri wenyika va Tim Muringai vange vari parunhare kuOhio muno muAmerica ne Studio 7 vabva vachitsa kumagumo echirongwa chedu kati isanganei zvakare manheru ini ndini Evans Ezininga ndokusiyai muina ntungamiri Nkomo achikupai chirongwa cheIsindebele.